ndinofunga kuti anotaura zvakanaka kuti ndisati ndapita ndapuda muofisi nokuti ndichiri muofisi kana iye ari minista inini ndiri minista anofanira kutaura neni direct nokuti tiri macolleagues and then instead of kuti ataure nemedia so ngauye kuzotaura neni ndizve nyaya yake kuti inofamba sei
asi mungazivi here kuti vanhu pamwe nemapazi ehurumende vane chikwereti chakakura zvakadii kuzinwa
hurumende nemakanzuru nevanhu vane zvikwereti zvinosvika almost 100 million
asi semaonero enyu zviri kuitwa nezanup f navachombo izvi zvingashanda here
mugore ra1997 mahovets akaenda kwavari akava vhundisira vachida mari akavapa mari isipo mubhajeti tisinayo ikonomi yedu ikakolapsa aye kukanganira zvikwereti yakatanga 1 week tisati tava nemaelections haisi polisi yakanaka ipolisi yakaipa ichakuvadza local authorities ichakuvadza zinwa hongu vanhu vamwe vanhu vangafare but haisi nyaya yakanaka vangafare zvavo asi malocal authorities vakanganira zvikwereti zvacho izvozvo vachada mari yokutenga machemicals yokutrita mvura yokuita mamwe maservices vanofanira kuita zvino ichada mari yacho iyoyo ichabva kupi